Latora mishure mukuru kuita musangano wedu weCongress muzuva 25 kuzuva 27 October. Izvo zvatabatarira mushure mekunge MDC yange yatuma vanhu vayo kuenda kuzvivakwa zvemusangano wedzinasu kumaprovhinzi akatekeshera nenyika yeZimbabwe, uko kwavanga vachikonzeresa kusagadzikana pamwe nokukonzeresa kuti vanhu vatadze kuenderera mberi zvirongwa zveCongress kumaprovhinzi akasiyana.
Zvii chaizvo zvamungati zvanga zvichiitwa nebato reMDC zvingasvitsa pakuti mutore matanwa?
Bato reMDC ranga richiendesa vanhu varo vakapfeka hembe dzeMDC kumakampasi, kwokwanga vachionekwa vachiita maslogan vachiti ivo vanhu vezinasu. Uyezve bato reMDC ranga richienderera kumberi richidzira pamwe nekurova vanhu vezinasu kumaprovhinzi edu ayo avane mastructures akamirira kuya kuCongress. Saka izvava zvaita kuti isusu seutungamiri tione kuti aiwa hatingaregika gwara redu richirasika rekuti tinge tichiita utungamiri hunyowani hutsva nekuda kwemakaro eMDC.
Ivo veMDC vati nezvedanho iri?
VMDC tavazivisa nokuti takataura nasecretary general wavo endaibiti avo vasina kunyatsokubuda pachena pamusoro pemadanho avachatora. Uyezve takataura navamukwananzi vanova munyori mukuru webato reyouth assembly, avo vanga vari kuzinasu zvakare havana kubuda pachena pamusoro pemadanho avachatora. Uyezve taona vari pamusoro pevanhu vari kuendera kumberi nekujairira nekushaya kudzo pamusangano wezinazo. Tikataurazve navadhemisi Murira, avo vataona vachingoenderera zvekumberi vachibudisa dzimari